side of sports.
Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 9, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chandingade kuramba ndichikurudzira kunyanya-nyanya kuhurumende ndechekuti iye zvino izvi vanhu vagamuchira nhomba. Zvakakoshawo zvekare kuti iyo hurumende yochiita kuti pasazosvika nguva yekuti vanhu vanozonzi nhomba yapera kana kuti hakusisina nhomba.
Munhu umwe chete anofa necovid-19, vamwe 60 nevasere vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Panguva iyo huwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba huri kukwira. Mumiriri webudiriro muparamende vaCosta Machingauta vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekubhinya. Nhengo dzesangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC dzinonzi dziri mubishi kuunganidza zvikwanisiro kuitira kuti dzibatsire Mozambique mukuunza runyararo munyika iyi. Vaive mufundisi wekereke United Methodist Church Reverend Dr. Isaac Mapipi Maoko Matanda vanoradzikwa kumarinda eOld Amtali. Makundano emutambo wecricket T20 emwaka uno otarisirwa kutanga mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa necovid-19, vamwe 60 nevasere kana kuti 68 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga hwakasvika pazviuru 30 nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 37,052. Vanhu vafa vakasvika pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane 32. Zvichakadaro, bazi iri rakatiwo vanhu zviuru 10,305 kana kuti 13,305 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga hwave pazviuru 156,063 zvine 543 kana kuti 166,543. Huwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri hwakasvikawo pazviuru 29,034 kana kuti 27,134. Nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano recommunity working group on health vaitai Rusike vanoti kukwira kwehuwandu hwevanhu vave kubayiwa nhomba chinhu chakanaka chose, asi dzidziso inofanirwa kuramba ichiitwa kuitira kuti nyika ikwanise kubaya vanhu mamiriyoni 10 airi kutarisira.
Kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba iwo mazuva atiri anaya zvinhu zvinofadza, uye ndizvo zvinhu zvataishuvira kuti veruzhinji vange vachigamuchira kubayiwa iyo nhomba yeCOVID-19. Asi chekutanga chandingade kuramba ndichikurudzira kunyanya-nyanya kuhurumende ndechekuti iye zvino izvi vanhu vagamuchira nhomba. Zvakakoshawo zvekare kuti iyo hurumende yochiita kuti pasazosvika nguva yekuti vanhu vanozonzi nhomba yapera kana kuti hakusisina nhomba, ivo vayanga vachiratidza chido chekuti vabayiwe. Nekuti mari zvino izvi takutoona kune dzimwe nzvimbo vamwe vakutoti vakaenda vachida kunobayiwa nhomba iri kunzi pari zvino izvi nhomba yapera. Saka nhau yedhimandi inofanirwa kunge ichinotsigirwawo zvekare nesupply. Saka tinodaira kuti hurumende sezvayakareva kuti vachazenge vachiti pamwedzi pega pega kuti kunge kuchiuya madosis anoshika milioni imwe chete izo zvinoita kuti tisazosvika panguva yekuti vanhu vakushayiwa nhomba yacho ivo vanga varatidza chido chekuti varikuda kubayiwa.
Ko, panhau yedzidziso varusike muri kugutsikana here?
Zvinenge zvakakoshawo futi zvekare kuti nhau yedzidziso ngairege kumira nekuda kwekuti vanhu vakuratidza chido. Vanhu ngavarambe vachidzidziswa nekuda kwekuti vanhu ivava vachazoda kudzoka zvekare kuzobayiwa nhomba yepiri. Saka tizoda kuita dambudziko rekuti munhu anouya obayiwa nhomba yekutanga obva azonokanganwa kana kusangana nemamwe matambudziko achaita kuti atadze kuzodzoka kuzobayiwa nhomba yechipiri. Izvo zvinoita kuti kudzivirirwa kwake kuzenge kusina kunyatsokwana.
Maikurudzirawo kuti hurumende ishande nemasangano akasiyana siyana kusanganisirawo anomirira vashandi neutungamiri hwemunharaunda. Muri kuona zviri kuitika here izvi?
Tinoda kuramba tichizvikurudzira nekuda kwekuti iyo nhau iyoyi yekubayiwa kwenhomba iyi harisi basa rehurumende chete uye harisi basa revanhu vanoshanda kubasa rezveutano chete kwete. Zvinenge zvakakosha kuti tirambe tichiita chirwirangwe. Panodiwa kuramba hurumende ichisenza nemabato akasiyana siyana, vanga vari vemaNGO, vanga vari vemachechi, ungave huri utungamiri hwekumatunhu, masabhuku, madzishe, vange vari kana macouncillors nevamwe vakasiyana siyana. Asi tiri kuona kuti pari zvino izvi hurumende inenge iri kuda kungoita iyo kaumbimbindoga kekuenda iyo yega pamberi isingashandi nemamwe masangano aya.
Vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro, Johns Hopkins University yemuno muAmerica inoti vanhu vanodarika mamiriyoni zana nemakumi matatu nemana ane zviuru zana nemakumi maviri nezvishanu zvine mazana masere, kana kuti 134,125,800 vabatwa necovid-19 pasi rose, kuchitiwo vanodarika mamiriyoni maviri ane mazana mapfumbamwe ezviuru vafa. MuAmerica vanhu vabatwa nechirwere ichi vanonzi vadarika mamiriyoni makumi matatu nerimwe, kana kuti 31 million. Vanhu vafa muAmerica vanonzi vadarikawo mazana mashanu nemakumi matanhatu ezviuru, kana kuti 560,000. America ndiyo ichiri pamusoro pauwandu hwevanhu vabatwa pamwe nekufa necovid-19. Nhengo yeMDC Alliance inomirira budiriro muparamende vaCosta Machingauta vamiswa pamberi pedare raMagistrate muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekubhinya pamwe nekutyora mutemo wezvepfuti panguva iyo dzimwe nhengo ina dzebato ravo dzasvitsa chikumbiro kudare chekuti dzipiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso zvichitevera kusungwa kwadzakaitwa musi wechipiri pakaitika mhirizhonga pamatare edzimhosva. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Muchuchisi wenyaya iyi muzvare Caroline Mutimusakwa vaudza dare kuti musi wakubvumbi 4 vamachingauta vakaenda kunotora mumhangari wenyaya iyi amai Eve Mhende kubasa kwababa vavo kumabvuku ndokutanga kupomera mai Mhende mhosva yekuvabira nhare mbozha yavo. Muzvare Mutimusakwa vati vamachingauta vakabva vatyaira motikari yavo vakananga mudhorobha ndokusvikomira pane imwe imba yekudyira vaenderera mberi vachiti vamachingauta vakazoudza vanhu vavaive navo mumotokari kuti vabude vanotenga chikafu mumba iyi ivo ndokusara vaine mumhangari uyo wavanonzi vakazomumanikidza kuita bonde naye vagere mumotikari yavo vasina kuzvidzivirira. Mupiri wemhosva atiwo panguva yavakamanikidza mai Mhende kurara navo vamachingauta vaive nepfuti pavari uye havana kuramba kumapurisa kuti vaive nepfuti. Muzvare Mutimusakwa vatiwo magwaro ekuchipatara anoratidza zviro kwazvo kuti amai Mhende vakabhinywa. Pamhosva yechipiri vamachingauta vanonzi vakaenda kumba kwemumhangari vachitsvaga hanzi mudare anonzi Juliet Vureni uyo akanga anzi nemumhangari ndiye akanga aba nhare mbozha yavamachingauta pavakamutakura nemotokari yavo musi wakubvumbi 3 asi muzvare Vureni vanonzi vakanga vasiri pamba apa panguva iyi. Muzvare Mutimusakwa vati vamachingauta vakazoburitsa pfuti vakainongedzera kumumhangari. Vamachingauta avo vanga vakamirirwa negweta ravo vasimudzirai machingauta vanzi nemutongi wedare amai Barbara Mateko vasvitsa chikumbiro chavo chekutongwa vachibva kumba kwavo kudare repamusoro reHigh Court kana vachida kutongwa vasiri muchizarira sezvo dare ramajustice risina masimba yekunzwa chikumbiro ichi. Pakatariswa mhosva dzavari kupomerwa vamachingauta vanzi nedare vagodzoka kudare musi wakubvumbi 23 mune imwe onyaya yanga iri mumatare nhengo ina dzeMDC Alliance dzakasungwa musi wechipiri pakaitika mhirizhonga panze pematare edzimhosva dzamiswa pamberi pedare nhasi dzichipomerwa mhosva yekuita zvinhu zvisina maturo. Nhengo idzo dzinoti amai vongaitome vangoni dzashe dzapfumba vapatrick shumba pamwe navakuda kwashe butau dzakasungwa mushure mekunge nhengo dzeMDC Alliance dzatanga kudya marasha mushure mekunge amai tome vachema-chema kuti vakange vabatwa zamu nemumwe mupurisa zvakazoita kuti mapurisa arove nhengo dzeMDC Alliance dzakanga dzafambira kuzonzwa mutongo wenhengo yekomiti yepamusoro muboka ravechidiki muMDC Alliance vamakomborera haruzivishe vaharuzivishe vakatongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi miviri mushure mekubatwa nemhosva yekukurudzira mhirizhonga gore rapera. Vasungwa vana ava kuburikidza nemagweta avo vasvitsa chikumbiro kudare chekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Rimwe remagweta evasungwa ava vagift mutisi vanoti vaswera vachitenderedzwa pamatare vatongi vasiri kuda kunzwa nyaya iyi.
Astaenda mucourt number 2 maamina mutongi Mr. Ruinga saka vati havakwanisi kuti vanzwe nyaya iyi nokuda kwokuti ine chekuita nezvamakomborero anova iye wakanga vatonga musi uri kunzi wakaparwa mhosva iyi. Vatirifera kucourt number 4 mutongi wemucourt number 4 anina kukwanisa kubata zita rake angoverengawo rekodhi ndobva aridzosa kucourt number 6 saka taswera takamirira kuti nyaya inzwike nekuti court 6 yanga yakati batikanei.
Muchuchisi wenyaya iyi valancelot mutsokoti vapikisa chikumbiro ichi vachiti vasungwa ava vanogona kusazomirira kutongwa kana vakapihwa mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo izvo zvatendwa navamutisi kuti ndizvo zvaitika mudare.
Muchuchisi Mr. Mutsokoti vanga vachiopoza bail saka vadeedza mupurisa anova Mrs. Nende investigating officer achiopoza saka mukuramba kwake bail anga achiti vanotiza nokuti vamwe vavo vachiri kunze nokuti vari kunze vanga vari 50 saka vanotyira kuti vakabuda vanosangana nevamwe vakapara futi imwe mhosva asi izvi zvanga zvichipokana neuchapupu hwavo hwokuti doketi rakauya riri full doketi ratopera then uya atyira futi kuti vanotiza kunyange vachitiza vari muno munyika vasingaendi kunze kwenyika atya kuti vanotadza kuuya kudare. Chimwe chaanga achityira changa chiri chokuti umwe wasungwa ane imwe mhosva yaari kunzi akapara saka anotya kuti anodzokorodza futi kupara mhosva iyoyo.
Zvichakadai mutongi wedare panyaya iyi vaRichard Mangosi vati vachatura mutongo wavo pachikumbiro chevasungwa ava nemuvhuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.
Nengo dzesangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC dzinonzi dziri mubishi kuunganidza zvikwanisiro kuitira kuti dzibatsire Mozambique mukuunza runyararo munyika iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi vakati nengo dzeSADC dziri mubishi kuita muonera pamwe chuma chemuzukuru mukutsvaga zvikwanisiro zvichabatsira kumisa hondo iri kukonzerwa nevanopfurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado muMozambique. VaMasisi avo vanova sachigaro webazi rinoona nezvekudzivirirwa pamwe nekugadzikana kwekuchamhembe kuAfrica reSADC Organ on Politics, Defense and Security Cooperation vakazivisa izvi vachitaura nevatori venhau panhanda rendege seseretsa Kama International Airport muGaborone nezuro manheru vachibva kuMaputo kumusangano wekuzeya nezvedambudziko riri muMozambique.
The countries of SADC are pledging support.
Nyika dziri muSADC dziri kuita mudeme kuitira kuti tibatsirane neMozambique mukuva nezvikwanisiro zvichaunza runyararo munyika iyi.
Kunyange hazvo nyika 13 dzinoomba sangano remuunganidzi wenyika dziri kuchamhembe kuAfrica dzakatarisana nedenda rashura mare reCovid-19 vaMasisi vakaenderera mberi vachiti nyika idzi dzazvipira kubatsira Mozambique kuitira kuti hondo isazoyambukira kune dzimwe nyika dziri mudunhu iri. VaMasisi vakati kuvambwa kwenzvimbo ichange iri muzinda wekudzivirira kurwiswa nevanopfurikidza mwero mudunhu reSADC Counter Terrorism Center muchirungu kwakafanira kuitwa nechimbi chimbi.
Hatisati tapedza kuita nzvimbo yeSADC Counter Terrorism Center, asi zvakuda kuti timhanye nebhora nokuti vanofurikidza mwero voita madiro ajojina mudunhu redu.
Nhengo dzeSADC dzakaita chisungo chekuvamba nzvimbo ichatarisana nekurwisana nevanopfurikidza mwero iyo ichange iri muBotswana pamusangano weExtraordinary Ministerial Committee on Politics, Defense and Security Cooperation uyo wakaitirwa muBotswana muna 2015. Chisungo ichi chakaitwa mushure mokuona kuti hondo dzinokonzerwa nevanopfurikidza mwero dzakanga dzonyanya kuitika mudunhu reSADC. Studio 7 raukwanisa kunzwa divi reMozambique panyaya iyi sezvo miri wenyika iyi muBotswana vaDomingos Fernandes vanga vasiri kudaira nharembozha yavo kusvika pataenda pamhepo. Asi nyanzvi muya dzematongerwo enyika uye vari mudzidzisi wezvemutemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vatafadzwa matambo. Vaudza Studio 7 kuti nyika dziri kusundwa kubatsira Mozambique sezvo dziri kutyira kuti hondo iri kunyika iyi ingatapukira kune dzimwe nyika.
Mozambique ipoti yechitu yekunotumidzirwa mbatya kuno overseas nemanonzara nezvikepe zvitsvaka. Kana Mozambique kusina runyararo zvinoafecta dzimwe nyika dzemuAfrica because hatichakwanisi kupinza mota, hatichakwanisi kupinza mbatya. Ndosaka yatogadzirisa nyaya iri kuita kuitika kuMozambique.
Hondo iyi iyo yaita kuti vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe vatize mishana yavo yakatanga muna 2017 apo chikwata chevechidiki makumi matatu chakagura vanhu musoro pakamba yemapurisa muguta reMozimbuya Dipraia. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave.
Murume wamambokadzi wekuBritain Queen Elizabeth, Prince Philip, vashaya nhasi vava nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe ekuberekwa. Mugwaro kuvatori venhau iro raiswawo pamusuo wekupinda mumuzinda weBuckingham Palace, mhuri yeumambo yazivisa kuti ine kushushikana kukuru kuti mambokadzi kana kuti Her Majesty the Queen vazivisa nezvekushaya kwemurume wavo Prince Philip, muchinda weEdinburgh. Mashoko aya anoti muchinda anoremekedzwa uyu ashaya murunyararo mangwanana anhasi kuWindsor Castle. Prince Philip vakanga vapedza masvondo akawanda vari muchipatara vacharangarirwa nekuzvipira kwavo kubatsira mambokadzi mumabasa avo uye wenyambo dzavaiita. Prince Philip Mountbatten vakaberekerwa pachitsuwa cheGreece cheKofu musi wa10/10/1921. Baba vavo vaive Prince Andrew vekuGreece neDenmark, amai vavo Princess Alice vari chizukuru bvi chamambokadzi vekuBritain Queen Victoria. Vakasangana naQueen Elizabeth muna 1939, vakazororana muna 1947, vakaberekawo vana vana vanoti Prince Charles, Princess Annie, Prince Andrew naPrince Edward. Vane vazukuru vasere pamwe nevazukuru bvi gumi. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano enhau emuMyanmar anoti mauto ehurumende aridzira pfuti mubhago zvakonzera kukuvara kwevanhu vane chitsama. Sangano reAssistance Association for Political Prisoners razivisa kuti vanhu vangangosvika mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevasere vaurayiwa kubva pabutwa masimba nemauto musi wakukadzi 1. Chizvarwa cheAmerica pamwe nezvizvarwa zveRussia zviviri vasvika panhandare yemuchadenga International Space Station nhasi parwendo rwavo rwemwedzi mitanhatu. VaMark Van de Hey veNASA pamwe nezvizvarwa zveRussia zvinoti vaOleg Novitsky navaPyotr Dubrov vasimuka sezvanga zvakatarisirwa vari muchitundumuseremusere Soyuz MS-18 vachibva panhandare yezvitundumuseremusere yeBaikonur Cosmodrome iri kuKazakhstan nhasi mambakwedza. Vaive mfundisi wekereke United Methodist Church, Reverend Dr. Isaac Mapipi Mwoko Matanda, avakashaikira kuAmerica muna kukadzi, varadzikwa nhasi kumarinda eOld Mutare pachikoro cheUnited Methodist Church cheHartzell, pachitiko chatungamirwa nemukuru weUnited Methodist Church, Bishop Eben Kanukaini Watiwa. Hama neshamwari dzemushakabvu vapawo uchapupu wemabasa akanaka avakaita vachiri mupenyu. Mutoro wedu enauloida mmoyo anotipa nyaya iyi.
VaMapipi Mwoko Matanda avo vakashaya vave nemakore 81 kuberekwa varumbidzwa nevakawanda nekuda kwemabasa avo etsenyoro avaita panguva yavaiva kuno kuZimbabwe uye nepavange vave kumiri kwemakungwa kuAmerica. Mumwe wevataura Reverend Ephraim Magadaire vati mushakabvu munhu aibata basa rake nemwoyo wose kubva vachiri kuno kusvikira vaenda mhiri kwemakungwa vachibatsira nherera nevanotambura. Izvo zvakavapa mukurumbira.
Saka vamwako matanda vakaita zviro zvakawanda, takaita sangano ino zvakanaka. Chekupedzisira vamwako matanda vakazomborwarirwa, uye vamwako matanda vakarwara nemukunda wavo vakarwara naivo ebasa vakaenda muhospital mutare jenera hospital vese nguva imwe, asi hazvina kuvamisa kuti vaite basa. Vanga vari kuda kutanga sekedi yeinner city, iyo zvino izvi ndiyo backbord yemutare yacho, asi yakavastresa kuitanga. But still zvakadaro chabhenda chabhenda vambairaniswa tudzwi nyoka inarvhesi yakatangiswa sekedi iyoyo.
Vamwe vakashanda naReverend Mapipi Mwoko Matanda vaSimon Mafunda vanoveleleda weZimbabwe East mukerekere United Methodist vati vendirasiwa nemushakabvu richanetsa kuvhara.
When mobility was so difficult, uye mutana wacho wekufamba wakakura, they gave maybe 4 times as much as I can give. Inini nhasi ndine 4x4 iri panzapo. Ndine WhatsApp, ndine Zoom, I can do ministry on Zoom, but I can't deliver half of what they could deliver. Zvino ndi challenger. Inini I'm talking personally.
Mumwe wevanasikana vavakarera amai Emilia Amaria Mwoko Matanda Madovi vati havakwanisi kutenda zvavakaitirwa nababa Mapipi Mwoko Matanda pavakatorwa vari nherera ndokurerwa navo.
I want to say thank you to all the family in America. Thank you so much for looking after Baba. I want to salute you guys for bringing Baba home. I just wish I was able to say goodbye.
Mwanakomana wavo mukuru vaSamuel Mwoko Matanda vatiwo kushaya kwababa wavo kwakasiya vakawanda vachiremerwa.
Vangari munhu waMwari, ndikatoti pano wanonamata ndiye munhu angari muzokwadi pakunamata, zvokuti nebasa ravo ranga rakawanda rezvechechi. Isusu kumhuri angari munhu aikurudzira rudo, saka hatarasikiri.
Mudzimai wemushakabvu amai Ruth Mwoko Matanda vati murume wavo munhu aifarira chinamato.
Aifarira kunamata, aifarira kuda vanhu, aifarira chechi yavo zvakanyanya. Izvo vanga vasikadi kaitaura chino chisina kunaka kwaari, anga achinyarara aka aizondotaura kuti obvaondonakuti haasi kuchifarira vacho.
Mushakabvu vakasiya vana vatanhatu nevazukuru vanopfuura 20 nevamwe vazukuru vevazukuru. Ndakamirira Studio 7 kuOld Mutare, ndini Loida Moyo.
Makateerera kuStudio 7, chirongwa chamuri kupakurirwa neni Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Munhau dzemitambo. Makundano ezvikwata zvecricket zvemunyika T20 emwaka uno ari kufungaidza utsi mangwana, asi musina vateveri vemutambo uyu mudzinhandare. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vateveri vemutambo uyu vachange vari mudzimba dzavo apo makundano ezvikwata zvishanu aya ari kusimuka muHarare Sports Club mangwana. Mutauriri weZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga vanoti mitambo iyi iri kuvharira kunze vateveri senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere chanetsa cheCOVID-19. Asi vatambi vese vane mukurumbira kusanganisira Regis Chakabva, Richmond Mutumbami, Tendai Chisoro, Richard Ngarava, Donald Tripano, Shenge Masakadza, John Nyumbu, Luke Jongwe, Ensley Mlovu na tinotenda Mutombodzi vachange vari muzvikwata zvavo vatarisira kuonekwa kuti vashevedzwe muchikwata chenyika. Zimbabwe iri kugadzirira kusangana nePakistan mumitambo yematests neT20 iyo iri kutanga muHarare Sports Club musi wa21 mwedzi uno. Muteveri wemutambo uyu vaLorenz Wekwete vanoti mashoko anofadza kuti cricket yadzoka munandare muZimbabwe zvekare.
Cricket isport ine vanhu vatsigira vakati wandei, saka vanhu vanowana choko vachinovavaraidza cricket mutambo une vatsigiri vakawanda munyika munomu.
VaMajonga vanoti mitambo yemat20a iri kutanga mangwana apo Mountaineers iri kusangana neEagles pachizoya mumwe mutambo pakati peTuskers neRhinos. Zvikwata zviri mudariro makwikwi aya iTuskers, Eagles, Rhinos, Mountaineers neSouthern Rocks iyo yakatora mukombe weLogan Cup wemwaka uno. Totarisa mutambo wenhabvu. Vanotungamira nhabvu munyika veZifa vazivisa kuti Zimbabwe ichange iine chikwata mu-2022 Cup Champions League, kunyange hazvo munyika musina nhabvu yeleague iyo inobuditsa chikwata chinokodzera kutamba makwikwi aya. Makundano eCup Champions League anokwikwidzwa nezvikwata zvinotora mukombe weleague munyika yega-yega. Mutauriri weZifa vaXolisani Gwesela vaudza Studio 7 kuti veZifa vachagara pasi kusarudza chikwata chavanoda ivo kuti chitambe makwikwi aya.
Gore ra-2019 ndo pakaguma kutambwa mitambo yePremier Soccer League. Gore ra-2020 hatina kukwanisa kutamba mitambo yenhabvu yePremier Soccer League. Naizvozvo isu veZifa tichagara pasi tione kuti timu yatichaendesa kuti inotamba mitambo yeCAF Champions League ndeipi timu ichaenda. Hazvizi kombauzari kuti tiendese timu CAF Champions League, asi seZifa tinofarira kuti tive netimu imwe chete inonomirira nyika kumutambo yakadai, kuti tionekwe senyika. Izvi zvinoitawo zvakare kuti mitambo yedu yemaclubs ibudirire munyika.
FC Platinum ndiyo yanga ichimirira Zimbabwe makundano aya makore matatu apfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika takanangana nedambudziko reCOVID-19 uyewo urongwa hwekubayiwa kwenhomba yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare zvanga zviri munhau dzanhasi. Munhu mumwe chete anofa neCOVID-19, vamwe 63 nevasere vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Mumiriri webudiriro muparamende vari nhengo yeMDC Alliance vaCosta Machingauta vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekubata chibharo. Vaive mufundisi wekereke yeUnited Methodist Church Reverend Dr. Isaac Mapipi Maoko Matanda vanoradzikwa kumarinda eOld Mutare. Makundano ezvikwata zvecricket zvemunyika eT20 emwaka uno utarisirwa kupfungaidza hutsi mangwana, asi munhandare musina vateveri vemutambo uyu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti muve neusiku wakanaka.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Linga lichona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 9 Mabasa 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokusesatshelwa ukuthi igciwane le coronavirus lingamemetheka ezikolo zelizweni jikelele kulandela ukubanjwa leli gciwane kwabantwana bezikolo zesigodini abangamachumi amahlanu lanhlanu.
Sasikhulume kabanzi kakhulu ukuthi izikolo zingakavulwa, ababalisi labantwana kumele bayehlula imbucazwe lo. Manje kukhanya ukuthi uhulumende lo kalaleli.
Inhlanganiso yezisebenzi zikahulumende ithi kusukela ngomvulo izisebenzi seziza kuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki.
Hayi, lami ngivumelana lawo ama-civil servants uma ekhala esithona iholo abaliphiwa lona nguhulumende lincane kakhulu, alibasindawo, abakwanisi ukubhadala ngitsho le-school fees lokuthi bagqoke kuhle kubonakala ukuthi baye emsebenzini basebenzela uhulumende. Siyavumelana lakho, siyabasapota njalo.
Umeli webudiriro edalele parliamente umnumzana Costa Majingauta webandla le-MDC Alliance umiswe emthethwandaba kamanje eHarare namuhla esetheswa icala lokudlwengula owesifazane.
Kodwa bangaki abantu abezanu abayephula imithetho ye-COVID? Asikezwa ngitsho lo yedwa umuntu wezanu osebotshiwe ngenxa yokwephula ama-restrictions e-COVID, kubotshwa abantu be-opposition.
Umyeni wendlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth uPrince Philip kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Sesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lilako ukumemetheka ezikolo zelizweni jikelele kulandela imbiko ethi abafundi abedlula amachumi amahlanu 53 ezikolo ezimbili ze-Sacred Heart eze-secondary le-primary esigodini ezansi emaNdebeleni sebebanjwe igciwane le-coronavirus. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi labafundi laba ngabe esikolo se-Sacred Heart High, kuthi ababili bafunda esikolo se-Sacred Heart Primary kanye lezisebenzi zalezi zikolo ezimbili. Bona ngokukhitshwa kwembiko kugatsha lwezemfundo, umnumzana Dawungana Ndoro utshele umsakazo we-Studio 7 uthi lezi zikolo kwamanje zivaliwe kwe-quarantine njalo abezempilakahle bakhonale.
The school is currently
okwamanje lesi sikolo sivaliwe ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwaleli gciwane kulandela konke okumele kwenziwe
the Ministry of Health and Child Care.
Lanxa kulamaviki amathathu izikolo zivuliwe, iningi selilokwesaba ukuthi izikolo zingadala ukumemetheka kwaleli gciwane ngamandla ngoba iningi labafundi lingalandeli iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane esikolo. Umnumzana Agent Moyo, umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, ezansi emaNdebeleni, uthi urhulumente uvule izikolo lanxa bekusobala ukuthi bezingakalungeli ukuvula.
sasikhulume kabanzi kakhulu ukuthi izikolo zingakavulwa, ababalisi labantwana kumele bayehlolwa imbuqazo lo. Manje kukhanya ukuthi uhulumende lo kalaleli, njalo futhi sikhangelele ukuthi sizathola ama-cases amaningi awe-COVID nxa uhulumende yonke engasilaleli.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Thandeko Zimkandla wayisakhamuzi eGwanda njalo wake waba ngumbalisi othi iningi leziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane kazilandelwa ezikolo.
Kanti njalo bona ababalisi balakho yini okuvikela abantwana labo bazivikele emkhuhlaneni lo? Angithi ngabe kule ndlela zokuthi wonke umntwana nxa efika izikolo zivulwa ahlolwe sibo lokuqondileyo, uhulumende wenza amawala engafakanga ukuvikela abantwana lababalisi labo bonke abasebenza ezikolweni indlela zokuthi baphephe.
Umqondiso ogatsha lwezempilakahle ezansi emandebeleni unkosikazi Rudolph Kotsore kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngalolu daba. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Kwatholakala abangamachumi ayisithupha lasithoba minwe mbili, 68, belegciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lengxenye 166,543 asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 34,814 asebebulewe i-COVID-19 elizweni kusukela nyakenye. Abomanyano wenhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende oweZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ababesaziwa ngelokuthi Apex Council bathi amalunga abo akasenelisi ukuya emsebenzini nsuku zonke, ngakho bazoqala ukusebenza okwensuku ezimbili nje kuphela ngeviki kusukela ngomvulo ozayo. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuvezwe ngabomanyano weZCPSTU encwadini yabo abayilobele unobhala wogatsha lwezisebenzi zikahulumende u-ambassador Jonathan Utaunashe ngemva komhlangano oyenzwe izolo phansi kwedale le-National Joint Negotiating Council, NJNC, ocine ungasaphumanga lalutho olubambekayo phakathi komqhatshi lezisebenzi phezu kokuthi iholo lezisebenzi zikahulumende zingezelelwe ngesilinganiso esinganani. Uhulumende ubikwa ezinikele ungezelela iholo lezisebenzi zakhe ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini 75%, eqala ngokubatholisa isilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu 25% kuyonale inyanga, kuthi isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50% ihlawulwe ngenyanga kaNhlangula. Kodwa abangene lomhlangano bemele isebenzi zikahulumende bathi bafuna iholo labo libuyele kulokho elaliyikho khona ngenyanga kaMfumfu womnyaka ka-2018, lapho isebenzi zazithola iholo elingaba ngamadola akwelemelika angamakhulu amahlanu $500. Umsekeli kanobhala we-ZCPSTU, uMnumzana Gibson Mushangu, ulandisa kabanzi ngale ndaba yokuthi izisebenzi zikahulumende kazisanelisi ukuya emsebenzini malanga wonke ngoba imali eziyitholayo inganeli indleko zazo zansuku zonke, esithi ngoba eziyitholayo kayifiki lakusilinganiso samadola emelika angamakhulu amabili 200 ngenyanga.
This shall run until such a time the government addresses our
lokhu sizakwenza kuze kube sekufike isikhathi lapho uhulumende azoluzwisisa khona lolu daba lwethu lokungenelisi ukuya emsebenzini. Kasiki kumnika isikhathi thina sokuba akwenze nini lokho. Sekubuye njengomkhathi ukuba aphange alungisise lolu daba ukubona ukuthi luyalondolozwa lolu hlangothi lwezisebenzi zakhe.
Uzulu wedolobha leHarare lakwezinye indawo zelizwe lonke jikelele uthi lanxa kuza kuba buhlungu lapho izisebenzi zikahulumende zingasanelisi ukuba semsebenzini sikhathi sonke, uvumelana lenyathelo elithethwe yi-ZCPSTU. Omunye wabo kungumnumzana Victor Dube wasemzini weBudiriro 5 eHarare.
Zisebenzi zakhe azichonga ukuthi sinike imali engekho. Imali ekhona, imali yona le abayikhuluma ngayo ukuthi iminyaka ephelele kusasebenziswa emazweni angamayusa la babehola ihola elifika kuma 500. Kodwa kathesi bona bathi hayi ungasiniki increments, funa yena leyo imali yona le 500 kodwa sifuna imali yona le eZimbabwe. Into nje eyodwa. Kodwa uhulumende uyehluleka, uyaqila abantu bakhe. Nxa eqila izisebenzi zakhe angazithina abantu makhaza uzasenzana njengoba wasiqila kudala.
Kwasekelwa ngumnumzana Silas Mthombeni wasemzini wePhumula South kwaBulawayo.
Hayi, lami ngivumelana lawo amasivo sevens umayekhala esithona iholo abaliphiwa lona nguhulumende lincane kakhulu. Alibasindawo abakwanisi ukubhadala ngitsho le-school fees lokuthi bagqoke kuhle kubonakala ukuthi baye emsebenzini basebenzela uhulumende. Siyavumelana lakho, siyabasapota njalo. Loba nje lathi siyakwazi ukuthi kuzasibetha lapho sesifuna ama-services abo lapha lalaphayana. Kodwa hayi, mabayenze lokho ababona kungani kuzabanceda, siyavumelana lakho thina.
Amazwi kaMthombeni agcizelelwe ngumnumzana Adwel Dube okukhuthaza uhulumende ukuba alulungisise ngesiphangiphangi lolu daba lweholo lezisebenzi zakhe.
Mina ngombono wami ngibona njengani into eyenziwa ngemasevisi i-right kakhulu, because yeyi abantu abathele nzima kakhulu, sokusikhathaza kakhulu, because yeyi i-government kumele ilalele into abazikhulumayo bangaphungi ukuthula nje. Yiwo mbono wami. Kuyangikhathaza kakhulu. I think this time ababuye lo mbono o-right kakhulu. I think that i-government izazwisisa.
Unobhala wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, uthi akuba mangalisi osekusenzakala ngoba kuyikho abavele behlezi bekukhuluma sonke isikhathi ukuthi zilungiswe indaba zeholo lezisebenzi.
Uhulumende kumbe abaqhatshi nje kababhadale imali ababezibhadala kungakaze kubuye i-RTGS. Esingathi ngesilungu ukurestore ke i-purchasing power yezisebenzi zonke nje. Yikho ukukhalwa yizisebenzi zonke, yikho ukukhalwa ngabantu bonke nje ukuthi imali zethu esasizihola kungakazeke kubuye lokhu ke okwabuya kwabhidliza esasikuhola. Yizo imali esizifunayo.
Lomsakazo awusazange wathola okuvelela kwabogatsha lwezisebenzi zikahulumende njengoba unobhala wakhona u-ambassador Jonathan Utaunashe engakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo engasabeli locingo. U-ambassador Utaunashe utshele abephephandaba le-Sunday Mail kuviki ephelileyo ukuba uhulumende uzimisele ukutholisa izisebenzi zakhe zonke iholo elingcono, esithi kodwa lokho sekuza kuya ngakutholayo uhulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Ngemini wendlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth uPrince Philip kasekho, umuyi obele minyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 99 ubesazakala ngokungakhethi amabala akhe ikakhulu nxa ekhuluma ngabampofu labensundu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane umnumzana Difa waJabi Bango ukuze sizwe okwenzakala kweleNgilandi kathesi ngesikhathi sokulungiselelwa ukufihlwa kukaPhilip kulandelwa imikhuba yesikhosi sakhonale.
Ububhubha babukande kukaPrince Philips kuyinto njengoba sisazi ukuthi ukuchona kwabantu abaku royal family kuba lombandela thize noma ngithi kuba le kuba le effect ethile emphakathini ikakhulukazi kibo bona lawa abe family ka Queen kodwa ke abanye abantu nje phandle nje abanye abantu abanengi abantu baziphilela impilo yabo ngokufanayo njengasuku zonke sokusiba khona ngale khona ngale London esidikidikini lapho kusuka khona kube ukuthi eparking ngampalas ilapho kusuka khona kube sekuba lokutshengisela okunengi okutshengisela ukuthi abantu balahlekelwe ngumuntu obekade bemhlonipha
bakhona abathi uPrince Philip ube indoda elobandlululo ikakhulu ngomhlobo kukhona yini wena okwaziyo ngalolu daba
uPrince Philip ube indoda ebengathi akakuthandisisi kahle hlehle ngoba singakhohlwa njalo ukuthi laba bantu umuntu omdala owazalwa ngalezana insuku lapho kwakusa ababesa abakhula bekhula ngesikhathi soncindezelo lwabantu abamnyama ukuthi abantu abamnyama babengakhangelelwa ezingene lihle ongakuthi ukuye kwavusa umsindo omkhulu kakhulu indlela ayiyo yona lendlela kade ata ngayo ukukhulukazi kumalukazana wakhe laphana unkosikazi kaHarry okunga ukuthi kwaze kwagcina into yakhona ihlupa kakhulu kwagcina sibona noma sebeyikhuluma la kumabona kude ukuthi ilapho kwasukela khona uhlupo konapho ukuthi wacabanga ukuthi ngokuphatheka kwakhe ngesikhathi sesibhedlela umalukazana wakhe wathi hambe siyakhona ngale watshengiselwa kamhlophe nje ukuthi bayamcwasa ngokubala njalo bazile ukuthi akasoze abe lemfihlo ukuthi afihle ukuthi uya ukuthi uphathekile kwabe lesigameko eziningi kakhulu esasizibona senziwa nguye Prince Philip lapha nokutshengisela khona ukuthi abantu abomunye umhlobo akabathandisisi kahle utshengisela ukucwasana ngokubala obusegcikeni
umnumzana Difa wajabi bango isizalane seZimbabwe isihlala kwele Bilitane ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseLondon khona le eBilitane ku live talk lamhlanje sixoxa ngendaba ezichiyeneyo eziphathelane lokwenzakala elizweni leZimbabwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Izipepheli kwele Kenya zamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba esimise uhulumende ukuthi avale inkamba ezimbili zeziphepheli. Ugatsha lwezenzakala elizweni leli lwanquma ukuba inkamba yeDadaab leye Kakuma eziphepheli ezivela kwele Somalia le South Sudan kumele zivalwe. Inkulungwane zabantwana abazihambela bebodwa lokhu ziqhubeka zisiya emngceleni welemelika lele Mexico lapho abafika bevalelwe emngceleni lo bedinga ubuphepheli kwelemelika.
Inhlanganiso yeTobacco Industry and Marketing Board ibikwa isithi ikhangelele ukuthi ukuthengiswa kwegwayi kulethele ilizwe inzuzo enengi lonyaka ngoba kune izulu eliningi. Ukuthengiswa kwegwayi sokuqalisile kodwa abalimi basola ukuthi intengo yalo iphansi kukanti abasoze bethole isilinganiso esiphezulu senzuzo yabo ngemali yakwamanye amazwe. Ukuhlaziya ukuthi igwayi leli lingawukhuphula umnotho welizwe sixoxa lomnumzana Masimba kuChera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Lonyaka ngibone kuzoba nomehluko nxa sikhangela ukuthi igwayi lithengiswa kanjani lapha eZimbabwe. Sizwe i-Reserve Bank ikhuluma isithi izabhadala enye imali angama US dollars then enye yankhona angama Zimbabwean dollars bebe kwenza khonoko se sileminyaka emithathu kumbe emine besenza ngendlela leyo so angiboni utshintsha lonyaka njalo ngibona njengani igwayi lilokho liyilo sibili elithenjiweyo lapha eZimbabwe ukuthi liyaletha inzuzo imali yama US dollars eningi kakhulu ukwedlula konke ikakhulu nxa sikhangela ukuthi laphana bese ku lockdown bekungela economic activity eningi bathemba igwayi sibili ukuthi lizaba nceda ukuthi kube la ma stocks kumbe la ma reserves awama US dollars
siyabona ukuthi abalimi bafuna ukuthola imali ethethuthu eyamanye amazwe kambe lokho singabona kubangela ukuthi bengathengisi igwayi labo ngobuningi na bebalekela khonokho ukuthi abasoze bephiwe imali yonke abayifunayo kumbe hayi akusoze ukube lo mahluko
ngokubona kwami abalimi bazathengisa igwayi ungasenani ukuthi imali abayitholayo inilutshwane eyama US dollars ngoba nxa sikhangela imarket yegwayi kulama regulations amaningi kakhulu ukuthi abalimi bayabengelakho wenzi side marketing njengalokho esikubonayo nxa sikhangela umumbu lamanyama ama grains igwayi njengoba liletha inzuzo eningi kuhulumende li regulated kakhulu ukuthi angibona ukuthi abalimi bengagcina igwayi okwesikhathi esiningi ngoba baye bengelaye ozathenga igwayi langkhona so kuzaba normal abalimi bazahamba bayothengisa bekhulume le Reserve Bank engxenye babe lo le agreement yokuthi engxenye imali ingengezelelwa ema US dollars abayitholayo
lowo ke ngumnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecobongula izomnotho welizwe sixoxelayo ecingweni eseHarare
ku Hoza Friday lamhlanje silomculi werumba uAgent Ncube leqembu lakhe lentunungwe masters abephethe idlalade labo elitsha elilesihloko esithi bantshintshe inhliziyo untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo
Insizwa esacathulayo kwezomculo edabuka esikhalangeni kodwa ehlabela ikwele South Africa nansi izethula
ngiqhamuka endaweni yasemtunungwe ePlumtree thina ngomculo indima esengihambile ngicabanga ukuthi leyi enginayo i-album yokuqala i-album yokuqala sengike ngakhipha nesingle track esikhiphe emalangeni adlulileyo silungela nje ukuthi sikhiphe i-album enyintsha eyalonyaka ka 2021
idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi daliwami liloywe ngubani kanye lethi ungubele idlalade balithola njani
ofuna ukuzithola ingoma thina si best e South Africa inumber zithi 0744696411 0744696411
yiwaphi amazwi ongawachiyela abalandeli
singakutsho nje ukuthi abalandeli beqhubeke besupporta bethenga ama original ukuze lati sibe lamandla ukuthi siperform singaphelele emoyeni njengoba kusayi album nje yokuqala sisaqala ukuthi lati size nakhona lokho esilakho.
Uphuma ke enkundleni uagent Ncube ohamba njalo ngegama lokuthi Mr. Punyuka leqembu lakhe lentunongo yeMasters ngale.
Mm-hmm.
Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesikhokhela. Sokusesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lingamemetheka ezikolo elizweni jikelele kulandela ukubanjwa leli gciwane kwabantwana bezikolo zesigodini esigabeni seMathepeleland South. Inhlanganiso yezisebenzi zikahulumende ithi kusukela ngomvulo izisebenzi sezizakuya emsebenzini kabili nje kuphela ngeviki. Umeli webudiriro edalele ephalamende umnumzana Costa Majingauta owebandla le-MTC Alliance umiswe emthethwandaba kamantshi eHarare namuhla isetheswa icala lokudlwengula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.